Good evening, Zimbabwe. This is your Youth Forum, The Connection, coming to you live from Studio 7 at the Voice of America on Tuesday, August the 29th, 2017. I'm your host, Ntungameli Nkomo, and tonight we are tackling a familiar topic, and that is efforts to mobilize the youth demographic for the 2018 general elections. We are streaming live on Facebook at VOA Live Talk and on our three websites, that's www.voashona.com, www.voandebele.com, as well as on www.voazimbabwe.com. Let's get connected also on WhatsApp, and the number is 202-465-0318. And of course, you have to prefix that number with a 001. That's the code. You can also call us live on 001-202-619-2077. Efforts to rally young people to vote in the 2018 general elections are continuing, with different organizations pulling out all the stops, and the Zimbabwe Electoral Commission today calling on churches to join the mobilization efforts. The call was made by ZEC Commissioner Kubani Moyo at a Christian Alliance conference in the city of Bulawayo today. But the bigger question remains: when will the voter registration process begin? Many people are asking. The answer is very soon, says ZEC, without being specific or elaboration. Lingaba lichona njani lamhlanje ikutibana kuhlelo lwenu uhlelo lwabasakhulayo uhlelo The Connection. Lamhlanje ke siqhubeka sikhangela imizamo eyenziwa zinhlanganiso ezithiyeneyo, ikakhulu inhlanganiso zabasakhulayo ezokukhuthaza bona ke abasakhulayo ukuba nabaphatheke ngobuningi kukhetho oluzayo. Lolu ludaba esesike sakhuluma ngalo kaningi-ningi khonapha emsakazweni, ikakhulu kuhlelo lolu olwabasakhulayo. Ludaba njalo esizaqhubeka sikhuluma ngalo kuze kube naphakade, kuze kwenziwe ukhetho ngomnyaka ozayo, ngoba kuqakathekile ukubana nxa usuthe wafikisa iminyaka yokuthi uvote, kungavulwa-ke lolu hlelo ugijime uye ebhalisa labanye ukubana uthole ithuba lokuvota. Nxa ungabhalisanga kawusoze uvunyelwe ukubana uvote. Yilo-ke udaba esingalo lamhlanje. Abaningi bazibuza ukuthi kanti vele luzaqala nini lolu hlelo. IZEC ayikabi lelanga elisobala elispecific kodwa bathi bazaqalisa usikhatshana esilandelayo. Kwazwai vatereri kusangara kumuchirongwa chenyu, chirongwa The Connection, chirongwa cheve chidiki. Nasi tiri kukurukura nenyaya ya tinuanzo, kurukura nezvayo maningi muchirongwa chenyu ichi che The Connection. Iyo inova nyaya ye matano arikutora nemasangano akasiyana siyana ekukurudzira zvikuru sei vechidiki kuti vange vachinyoresa ndokuti vagone kuvhota musarudzo dzinotevera. Vanhu vakawanda vari kubvunza kuti ko chirongwa chacho chichatanga rini. Mhinduro yatinayo iri kubva kuZEC ndeyekuti chichatanga munguva shoma inotevera, asi hapasati patarwa zuva kana kuti data. Joining me now is Maureen Kademaunga of the Women for Women Zimbabwe group. She is the coordinator. Good evening, Maureen, and welcome on Studio 7.
Good evening, thank you.
Yeah, you've been involved in voter mobilization for a very long time now. Where are you at, and how is the mobilization going?
For a period, I think for the past 2 months, is to just compile a database. Every time we have a meeting, we discuss with young people on the importance of voting and on the importance of taking the responsibility to lead as a candidate. We then compile a database because we've seen that it's been disempowered by the unpredictability of tech. So we cannot give people a precise information on when the voting will start, or the registration process will start. So if we have a database, you know that we can, you know, at the click of the computer, send so many SMSs that will reach the people who have already like spoken to with precise, with accurate information when they finally releases the date and the schedule for the provinces. And that is what we've been doing also, is to speak to the need for people who already have their documentation in order, that is the proof of residency, especially because we've tried to come together with other organizations, political parties, etc., to try and push for the crafting of that requirement of
proof of residence
for address and proof of residence, the physical proof that they want. But it looks like that is going to have this way. And so we know that for a lot of women, because we're working mostly with women under hashtag Shavuot 2018, they're disempowered, they don't own properties, and where the properties are owned, they are like in the name of their husband, if they are married or their father. So we know that they will need affidavits, they will need help with that kind of stuff. So we are already looking at ways in which we can assist people to easily access those things, so that they are also ready like for voter registration. We know that there are people who can vote now, who could not vote previously, who are, you know, labeled as aliens, who can vote now, but some of them do not have IDs. And that's another the program that we've been facilitating, but it's a very small scale for people who want to get IDs, who might not have, you know, transport money to travel to where to get their IDs, and who might not have the $10 to pay to get the ID. So we've been trying to facilitate that people are empowered enough to exercise their rights to register to vote as citizens. And while we do that, we wait for ZEC to announce the date. We're on Friday, this coming Friday, ZEC has invited all the organizations and initiatives that they have accredited as voter educators. And hashtag Shavuot 2018 is one of those. So on Friday, we're going to have a meeting with ZEC on the messaging and on voter registration education. So I guess and I hope that ZEC will shed more light in that meeting on Friday.
Please do stay on the line there, Maureen, as I welcome my second guest tonight, and that's Reverend Hussein Sibanda of the Christian Alliance. Mfundisi, ngiyakwamukela uhlelo.
Siyabonga kakhulu, nami ngibingelela abalaleli bethu namhlanje ntambama.
So sibonile lamhlanje lani kobulawa njenge Christian Alliance li sungula uhlelo lokukhuthaza uzulu kubana avote ngobunengi kukhetho oluzayo njalo iZEC usikomishi wabaqhubani moyo ulikhuthaze uthe yini phela abamachurchi elithembekileyo nxa lingahamba lina kuzulu likhulume labo libatshele ukuthi bana kumele bavote balakho ukulithemba ngumthwalo onganani elizethese wona njalo eseliwetheswe yizeki lo okukhuthaza abantu ukuthi bavote ngobunene.
Ngumthwalo omkhulu kakhulu esesithwele ezandleni zethu, kodwa siyananzelela ukuthi amabandla ngenxa yokuthi akhona endaweni zonke, ngikhuluma lumhlangano besilawo kobulawayo ukugoqela abafundisi ababuye besuka kuZimbabwe eZimbabwe ezigabeni ezehlukeneyo zelizwe lethu lonke bakhona devele Harare, eWange, eHurunge, besilabe eMashonaland, besilabe eMaswingo, saba labo emathekelele North and South nabakobulawayo. Kutsho ukuthi ngitsho ukuthi loba umsebenzi lo unzima kodwa ngenxa yokuthi amabandla akhona ahlaleliwe endaweni zonke kusuka kube lula kithi. Ngoba njalo enye into eqakathekile eyenzakileyo besilabo abekatolika, besilabo abesizayoni namapostori, njalo besilabo abesipentecostal abamabandla la amatsha amaningi, besilabo njalo abeZimbabwe Council of Churches. Kutho ukuthi lokhuyana kuyanceda ukuthi nxa lumsebenzi uthwala ngamabandla ngenhlangothi ezehlukeneyo kuba lula kakhulu.
So Mr. Iswanda, tell us about this campaign, your campaign. How are you guys going to prosecute it?
Well, what we'll do is that we will get the churches to do the work. Because what is important and what we have realized is that 80% of the population in Zimbabwe, more than 80%, is really Christian. They go to a church. In fact, the church has become the largest social movement, or it has always been. So it's much easier for us to engage with pastors like what we did today. We've been having pastors, in fact, from yesterday and today, and today was our final day, where we got pastors from throughout the whole country, and we equipped them with knowledge and information about the process, the new process that now we have, which is the biometric voting system. We also create awareness on why it is critical and important for someone who calls themselves a Christian to be registered and to be able to go and vote. But also we've got most of our youth in the churches and women that we are going to mobilize in every province in Zimbabwe and in every district and at what level, and encourage them to register, first to be registered as voters, but secondly to take the responsibility as citizens of Zimbabwe to go out and vote.
Thank you, the Reverend Spanda. Please do stay on the line. Ndisanda mbotora mtereri ndi mbodzokera kuna Maureen. Maureen, bosi wangu anga ari ku Zimbabwe anga achishanya kwemasvondo mashoma pfuura. Saka anga achinditaura hake kuti anga achikurukura nevechidiki achingoda kunzwa pfungwa dzavo nezvenyaya dzesarudzo idzi. Saka ari kuti pane vamwe vanga vachiti nyaya dzesarudzo idzi hadzinei nezvi uyezve vanga vachiti chavari kushuvira ndechekuti vange vachiwana mavhiza vachibuda munyika. Izi pfungwa dzamuri kusanganawo nadzo here kana muchikurudzira vanhu kuti vange vachinyoresa?
Zvakanyanyisa ndizvoona chokwadi vari mwende vakataura nevanhu nekuti kana tichitaura nevanhu vechidiki vazhinji vavo havakwanise kubatanidza rarama yomazuva ese nezvematongerwo enyika kana nezvekuvhota, havaone paine relationship ipapo. Ende kazhinji mubvunzo watinosangana nawo wakaomarara ndewekuti zvinhu izvi zvinobirirwa. Kana ndikaenda ndikarejesta kuvhota ndaakuzvisa pachena sekuti ndaakuchikwanisa kutanga kushungurudzwa kana kurohwa ndichimanisidzwa kuvhotera muwandisingadi. Asi kana ndichinge ndagara ndasiyana nazvo ndinenge ndakazvigarira hangu ndakachengetedzeka ndiri kumba. Saka kwozoitawo futi iyoyo nyaya yekuti vari kuti kunyange tikavhota tikasavhota vanhu vanongoenda kwatinenge tavatuma through our votes vatangonobatoramba tiri tingori vanhu vari kutambudzika. Saka zviri nani titsvage mabasa kune dzimwe nyika, zviri nani titsvage zvimwe zvekuita pane kuti titambise nguva yedu tichiita zvekuvhota. Saka isusu rimwe reshoko ratinofamba naro ndiroro kuvanhu vechidiki rekuti rekuda kuvaonesa kuti sei vhoti yako iwewe uri wega ichikwanisa kuva yakasimba. Zvakare chimwe chatinenge tichizotarisa ndechekuti I think kukurudzira vanenge vachida kumira vaya vaya tikutarisawo zvakanyanya kuti vesaita makandidheti anoita kuti munhu wechidiki ari kumba akaona kuti pari kumira munhu andinoona anokwanisa kunzashanduko kana kuda kuti upenyu hwangu huvandudzike anobuda achinovhota izvozvo ndozvimwe zvinhu zviri kushayika kuti kunenge kusina havasinyasa kuona kuti sata kwacho pari kunobuda nesaedza ndepapi izvozvo zvikawanika I think vanowanawo simba rekuti vabude kune chase kunovhota koitawo iyo nyaya yekuti environment inoda kugadziriswa zvinhu zvatinoramba tichitaura mazuva ese kuti nyaya yemhirizhonga ngaitsvetwe pasi vanhu vapinde musarudzo zvakanaka vamire vanhu vatisarudza vanhu vanoda vasingamanikidzi ndechimwe chinhu chiri kutsidzwa nevechidiki zvakare ichocho saka tiri panguva yakaomesesa chaiyo chaiyo yekuti kunyange kuvhota kwakakosha tiri kufanira kutoramba tichipinda nemeseji yekurayikidza kuti zvakakoshere chii nekuti munhu wechidiki arasa tariro munhu wechidiki ari kutarisa vamwe vezera racho vakabuda kunze kuti pamwe vanotori neupenyu huri nani pane kuti iye aramba akagara muno asi onaika iyo inzwe nyika ichipikirwa ndo zvatinofamba tichitaura mazuva ose kuti tikasazvigadzirisa tiri ndiani watinotarisira kuti agadzirisi matakanana nemadhaka ari nyika
Please do stay on the line. The Maureen, that's my guest, the Maureen Kademaunga of the Women for Women, Zimbabwe. We also have Reverend Useni Spanda of the Christian Alliance grouping. Sitate umlaleli timbotora mtereri. Asingadi kudomga nezita rake asi ari kutiridzira runare ari ku South Africa. Wakati ako mtereri.
Ndinofara makasimbere.
Aiwa takasimba. Kuri sei ku South Africa?
South Africa kuri nani?
Handizvozvo. Manzanya iri mudariro nhasi. Tipeiwo pfungwa dzenyu.
Ya, tose tose takatizvawo nyaya idzodzo. Nekuti kunyange tikangoenda kunovhota kwacho hapana zvatinenge tichiita nekuti iye mugabe anongoti donyekedzera. Mavhoti edu anotibiridzira. Takatosvikawo pakubuda nenyaya idzodzo uye tokushungurudzwa pamavhoti apa
asi zvamaakuita kamukoma wangu kuramwira munda kumakudo kako
ya zviri narudyiwe nemakudo pane kuti ugaririre vakuda chacho yatikusungirira futi urimawo uya vachidya uchirima chiya chidya zviri narungogara vasiyana mune munda wacho
pinda kamumba mumunda macho worwisane nawo madzinge makudo acho
zvinonetsa manje pakuti gudo racho rarisi kudzingika manje
muri kudaro
ndizvo maonero andiri kuitawo
asi rinodzingika kamukavhota neuwandu mukanyoresa sevechidiki kukanyoresa munhu wese ndiri kuona kunge rinodzingika gudo iri
takatombogara pasi sevechidiki vemuzimbabwe vari kuno kusouth africa tikakurukura nenyaya dzakaita seidzodzo pakauya mai mugabe vachishungurudza mwana wekuno nekuti takaona pfungwa yavo yanga iri yekuti isu todzingwa muno todzokera kumusha tonovhota takagara pasi tikakurukura tikaona kuti hapana zvatingaite kudzokera kwacho kungodzokera mukanwa maashumba
ndombonzo vakuru vachiti gudo kushata kushata haro asi haridye usiku saka inimi kana risingadyi usiku ipapo ka handiti muri kuwanawo mukana ipapo mukoma wangu parinenge rarara ipapo ndati handizvo here kuti munogona kuwanawo mukana ipapo gudo parinenge rarara nekuti vakuru vari kuti gudo kushata kushata asi haridye usiku
icho chokwadi chaicho tine nzira dzatiri kuronga nadzo pane zvimwe zvatakaronga zvatingakwanisi kukunda nadzo nekuuraya gudo redu iri
aiwa tinotenda mukoma wangu nei kupinda muchirongwa
aiwa tinotenda nemiwo
Coming back to you, Reverend Hussein Spanda, I'm sure you were listening the caller from
yes.
South Africa. He's saying that you know he's hopeless. People have voted for the past I don't know how many years, and there is no change. He's very gloomy about the situation. He's not encouraged at all. How do you deal with such kind of attitudes?
Well, I think first of all, in our meeting today, when Blake spoke to us. There is, I think, an expression from them, a public expression from them, that they are working very hard to make sure that every vote will count. that every vote will actually be counted and count for whosoever someone would have voted for. But I think it is up to the citizens of Zimbabwe to come out in large numbers to vote for whosoever they want to vote for. I think the rigging that takes place is because people do not go out and vote. That is why you find the voter turnout has always been very low compared to the number of potential voters. So until Zimbabweans, like now, ZEC is aiming to register 7 million Zimbabweans. So if all of those people can come out and register, I think that if the larger majority of them vote for whosoever they want to vote for, I believe their vote will count. It becomes very difficult to rig an election where there is a large turnout. And also, I believe that what is important for every Zimbabwean is that really you must give yourself hope that you cannot give up before you've tried something. You must come out from your house, register first to vote, and also go out to vote. We've got more than 1.2 million young people that are going to be voting for the first time. So I really think we should not discourage them, but rather we should encourage them and give them hope. And also our other challenge is that most of our people are just voters, which means that they wait for an election to come and then they don't do anything in between and wait for the next one. But we need to develop our people to be citizens that hold leaders to account and therefore are also
Hello, Reverend Spanda, are you there? I think we've lost Reverend Spanda there. We'll be reconnecting with him shortly. And before I come back to you, Maureen, Dimbo Tora Mtereri again Tate Umlaleli Lapa Umbongeni Stole Emzansi Njalo Kunjani Baba Stole?
Eh ngiyaphila baba ngiyaphila linjani?
Hayi siyaphila unjani Emzansi baba?
Hayi Emzansi ku right hayi.
Mhm uyizwile nda?
Eh ndaba ngizwile impela hayi. Mina ngiyasho ukuthi hayi nalami ngibhizi khona lapha vele sibhizi ngihleli ngikhuluma ngakho khonapha lapha engihlangana khona nabangani bami noma yikuphi and ngiyabakhuthaza ngamandla ukuthi wonke umuntu ahambe ayovota, wonke umuntu ahambe ayobhalisa ngoba lilungelo lethu ukuthi sonke wonke umuntu abhalise ukuvota. And futhi enye into engibatshela ngayo yokuthi yazi nami into enganzela engingayinakanga esikhathini esiningi sina lesi ukuthi uyazi uma ungabhalisanga ukuvota noma ungavotanga ungavoti kufana lokuthi upresident lo okhona uthi urayithi akadingi kukhithwa or akadingi awumboni kahle kahle ukuthi unenkinga. So nami yiyo into embatshela ngayo ukuthi sonke nini madoda kasisukume nini sihambe nini siyovota. Yazi ngambatshela njalo wonke umuntu ngiyamuzwa uyamami uyazwisisa ukuthi hawu kanti le into injalo uma ungavoti ufana nokuthi upresident okhona lo khona umbona eright akadingi ukuthi akhitshwe. So wonke umuntu mina ngendlela engibakhuthaza ngayo esibonisana ngayo wonke umuntu naye uyatsho ukuthi ngempela uma ungavuleki ukuthi bavuleki okokuthi abantu bahambe bayobhalisa wonke umuntu engikhuluma naye impela uma ngimchazela kahle uyakubona ukuthi hayi ngempela lento leyikhona ngoba sonke siyadubeka kudingakala okokuthi sibambaneni sihambeni sonke siyorejista ukuvota sikwazi ukuthi khiphe lo hulumende lo khona kwamanje because uma singabhalisi ukuvota uma singahambi kusho ukuthi idumo sitsho ukuthi luyaqhubekela phambili. Akekho omunye umuntu ongasikhiphela izano p f ngaphandle kokuthi sibambane sonke sihambe nini ekhathi siyovota sirejista ukuvota ukuze sithole ithuba lokuvota. Yiyo into nami engibachazela ngayo kakhulu. Abaningi bakhona bayazwisisa abanye noma nje bengazwisisi besithi hayi bazobona abanye kodwa yilokhu ngibhizi nami ngiyachumayela kakhulu ngakho ngempela ukuthi abantu bahambe bayobhalisa ukuvota.
Aha, uyibeka kuhle khonapho Sithole. Uqhubeka ubakhuthaza abangane bakho labanye nje ongabaziyo esingathi ngama-strangers ungezwa uhlangana lo muntu ukuthi wamvele eZimbabwe phezu kwakho umkhuthaza ukuthi hayi bo. Uyazi luyabuya uhlelo lokubhalisa ukuvota kumele uyebhalisa ukuvota umuzi ukuthi uthini?
vele noma ngikuphi noma sikuphi emabhokisto emathaveni noma ngikuphi lapho engikwazi khona ehlangana khona namaZimbabwe ngibhizi ngiyakhuluma ngakho lapho engihlangana khona noma nosisi noma ngibani ngubhuti ngibhizi vele ngakho angikaze ngimukhuluma ngakho khuluma ngakho njalo emsebenzini konke lapho vele sebezele sithi ngumuntu wepolitiki ngidayi ngisho kodwa into ekhona manje nibasethu into efunakalayo ukuthi sibambaneni ngokudubo ngolo muntu wonke sigcwele lapho emazweni lapha siyahlupheka ngaye nale nto yena le ezanu-PF so if masingabambananga konke lokhu angeke kube le nguquko njalo abantu bona babazitshela ukuthi izinto ngeke kulunge vele into angeke ilunge singazange sibambane ngoba kudingekela ukuthi sibambane sonke siyevota sonke abantu bezanu bona ngokwabo bayavota but iningi leZimbabwe kalisapoti zanu-PF kodwa inkinga yakhona yokuthi kalivoti kodwa masingabambana sonke sikhuthazaneni sonke ni sihambeni sevote ekhaya I think izana phezulu lakho kuphuma embusweni
hayi siyabonga ukungena kuhlelo Sithole
ngiyabonga baba
that's Mbongeni Sithole there calling us from South Africa he's saying that he's personally taking it upon himself to encourage everyone that he meets in Zimbabwe to go back and vote Maureen ndimbodzokera kwauri hanzi nemutereri mumwe atambofona kubva kuSouth Africa hanzi gudongaritya haro chibage ripedze mumunda ndizvo here
panda vanzwa vashora izvozvo mini manera ndinozvisa ndeyekuti vanhu ngavatarise maelections akaitwa mashure 2008 haisi election yekuti mungati kunyange yakabirirwa vanhu vakabuda vakati wandei tatuona kuti kunyangwe nezvakazobuda meelection yacho zvakatombotibatsira zvikatisesekedza kwemakore saisiwayo zvatinofanira kunge tichiita right now izvokuti mukatarisa percentage yevanhu vanovhota muzimbabwe iri very low hatidarike 50% yemanhu vari eligible to vote vanonovhota saka shoko chairo chairo nderekuti budo rinotoita madira adzo dzina mumunda nenyaya yekuti harina ari kuriti sva saka tikabuda takawanda zvabva kutaurwa nemutauro ataura yekuti chero pati pauri shoko ngere kuti kurudzira mumwe kuti ini ndiri kunorejista kweiwewe rejista tivhote tikabuda takawanda tikarejista kuvhota ndinokutaurirai chokwadi tisaona zvatanga tisingatarisiri kuti zvinooneka tinoenda kunoenda vatungamiriri vanenge vavhoterwa nevanhu ende munhu avhoterwa nevanhu chaiye chaiye anonomirira zvido zvevanhu asi tikaramba tichingobuda tiri vashoma shoma maelections anogona kubirirwa maelections anogona kutisarudza inoburita vanhu vanenge vabvoterwa navanhu vashomanyana ende vanhu ivavo havakwanisi kunyatsodzoka kuvanhu vatinovateerera nekupusha mainterest avo saka haina handibhilize munhu kana kutenderana nezvinhu izvi zvekuti hanzi kudongarira mwiri womunhu tinotofanira kuramba takasimba kusvika sazvinonoitira ipapo nekuti hazvisi it's not about us ukafunga election uchizvitarisa iwewe ndopanoita dambudziko funga ari kumberi kwako kureva kana ndiri ndinofanira kutarisana namai nanababa vakaritaya vakatishayiwa mapenzeni vashandira hurumende kwenguva yakareba ndochitarisa kumashure kwangu kune vana vadiki vari kuprimary school their future is in our hands so you're not betraying yourself iwe unogona kuona zvisina basa woti haangatiramure gudo munda but zvatiri kutoita izvezvi uhave impact on the lives of vana vari kukura saka tinenge tabhitira vanhu vakawanda zvekuti tikasata takadaro ndofunga tinowana ushingi tarisai muone vanhu vakaenda kunorwa hondo chavo in the 70s hakuna aitarisira sii dai totaura kuti not in a million years not in a thousand years so hakuna munhu mutema achatonga nyika ino zvaisafungika vazhinji vemumabuwa vaisatosapota vaitofunga kuti vana vakuzvitekeresa zvinova kunotsemwa vachipinda muhondo kuda kubvisa hurumende yarungu isingadzisike nenyaya yekuti hurumende dzeudzvinyiriri dzinoshanda nepfungwa dzako dzodzidzisa pfungwa yako kuti kunyange ukadii ukadii haupo kunyike asi takazviona zvichiitwa nevarwi vehondo magambo edu akanorwa akasunungura nyika ini saka tinokwanisa kungozvita zvakare izvozvo kurudze ballot hazvisi zvinhu zvinotadza kuitira asi tikabatana tikabuda neuwandu hwedu saka ina handifunga kuti gudo rinofanira kuramurwa munda ende rinofanira kutoziva kuti madays are numbered
thank you there Maureen please do stay on the line half past eight is the time and half past two is the time here in Washington this is your youth forum the connection coming to you live from studio 7 at the Voice of America the topic today is voter mobilization efforts by various organizations. And our guest so far is Reverend Hussein Spanda of the Christian Alliance, as well as Maureen Kademaunga of the organization Women for Women Zimbabwe. Gengitate umlaleli timbotora mtereri va Moses Zendera. Va Zendera Magadi. Alo Mkoma Zendera. Tine urombo. We have lost Mkoma Zendera there. Moses Zendera, but I will try to get him back on the show. Impendo ke kuwe mfundisi indaba yokuzamazama esikubonayo kumabandla aphikisayo hashi kumabandla aphikisayo kuphela kuzano PF kuyaliwa mani badle phana babambana benza yonke into bayamotsha mani bafuna ukubulalana ku MDC yiso leso la kuyaliwa MDC T othokozani kupo Morgan Tsvangirai Ingaba ngxoza kuyafiwa kwamanye amabandla uPDP akukhanya ukuthi ngeke washi kubana kulokhetho ngomnyaka ozayo nxa likhuluma labantu liba encourage liba khuthaza ukuthi baye vota galizwa yini bekhonona ukuthi khona siyavota siyavotela abantu ngoba yirabichi yonke enzakala kumabandla alihlangani labantu abakhuluma njalo
into yokuqala iqakathekile thina isinqumo sethu ukuthi singeke satshela abantu okokuqala ukuthi bevotele ubani kumele bezivotele ngomzwangedwa wabo okwesibili ukuthi siyabafundisa njalo ukuthi nxa bekhethe inkokheli kumele inkokheli yakhona ibe umuntu onjani umuntu othembekileyo umuntu owesaba uNkulunkulu umuntu olobuqotho umuntu okhanya elombono ukuthi ufuna ukuthatha ilizwe kumbe isigaba sabo asise ngaphi uqalisa ngaphi esithethisa ngaphi semvuye embuzweni wakho ukuthi asizwa yini abantu bekhonona yeseze abantu besithi nethemba ukuthi zabantu besithi ngiyabe sithi ngiyavota ngivotelani kuyahlupha kakhulu I think kumele sikhuthaze laba abepolitika kumaphathi wonke lapha eZimbabwe ukuthi bantu ababe bebe lembono ekhanyayo bekele izinto zokudlwanga udlwanga ezokulwa bethethisana njalo lolimi olusetshenziswayo alusithokozisi kakhulu ngoba lulimi oluyake luletha udlakela isikhathi esiningi esingathi la maslogan abo ayilawana abefuna ukuthi umuntu ayethona egodini omunye achayelele phansi kumbe omunye umuntu ayethona egodini kulobu dlwanga udlwanga ngakho-ke kuyadanisa kakhulu ukuthi laba bepolitika kumele bebe lombono okhanyayo ukuthi kathi umuntu oyintandane umuntu ongumfelokazi umntwana ofuna ukuya esikolo omama abadinga izibhedlela zokuthi bebeletha kakuhle abantwana abadinga ukudla ukuthi bedle imizimba yabo iqine izintandane ke labo abaphila ngogcikwane abaphila legcikwane ele-HIV sithini ngabo umbono wethu uthini ngokuguqula izigaba zethu siyakwazi njalo abaphila lapha emadolobheni ukuthi sokuhlupha indaba yamanzi ukuthi abantu bathole amanzi angalangcekeza ikanti njalo lokuthola amanzi bengaqunyelwa amanzi ngenxa yokuthi bayehluleka ukubhadala indaba zemisebenzi konke lokho asikuzwa kuphuma ke kumabandla lawo into esizwayo kuphela ikubangisana izikhundla okwenziwayo lo omunye esithi mna ngifuna ukuba yilokhu omunye esithi ngifuna ukuba yilokhu ukukhamana okuba khona ukuthayana okuba khona yindaba kuphela esizizwayo kodwa umbono wokuthi kathi izimbabwe yona ngwayo bafuna ukuyisa ngathi bathini ngayo asikuzwa
Please do stay on the line there, Reverend Spanda and Maureen. Again, itate umlaleli timbotora mtereri wezerai. Wagadi yako wezerai?
Wagadi nkona.
Aywa, tino faragana mchifara ugurise kujoni.
Kujoni. kuhlonipha kanaka ndinotenda hangu ndichikwatisa vanhu vateereri veservice studio 7 kuti makadini nyika yose
aha ndinofunga va ndinodaira vari kufarawo havo mapinda muchirongwa
chipepe ndinayo pakurudzire kuti vanhu varegise kuvhota inyaya yakanaka chaiyo asi pane dambudziko riripo vanhu vedu vakunotorisigarwa rokuti vandokondesa president havazivi zvavanoita nemhaka yekuti tofanira kudzidza kuti pa 2008 ZANU PF yakanga yaryiwa saka kuryiwa kwakaita akaona mukana wokuzimai maerection echisa kuna vamwe vanhu saka ndaikombeisa kuti sezvanhu vari tishu ndiri kuona kuti vanhu vane chido maorganization akawana navanhu vane chido chokuti vanhu varegiste ende vabvise hurumende iripo yekuti janyira iri kutonga izvizvi saka nyaya ndaikubirisa ndevanoita zvimapato mapato ndakambeizokatwa ichitaura na vamuchaura vachiri kuna vamangoma kuti nyaya kuwandisa kwevavanhu vachakondesa takonzere kuti ZANU PF iwine nemhaka yekuti hakuna munhu nopinde mudariro achiti rinorwiwa ZANU PF itopinde mudariro ikaitofunga kuti inotohwina asi yazokukundwa paya tinongatimenzaniswa kubhora vanhu vakaenda kubhora nguva ichiripo timu yavo ikakundwa one bhora ichatanga ainongosapota ichifunga kuti zvichakanaka zvichakanaka asi kana ikazonzi zvibodzwa zvinokwana kuti zvishanu bhora rasara kana kuti manimes guru vandopatankanemaregionaudi zvati zvaipa saka vanhu vaingoenda kana kuti makandidati matatu kana maviri zavo mdc ne imwe haizopinda neiyo ZANU PF aingogara yadira kuti aii zvichabuda inototemba kutawina izvo dai zvagona chaicho ZANU PF vanhu vakainopinda chaicho inogona kumisana ZANU PF ikapinda ikanga yangoita nevhoti 16 above aibiriki asi 16 above 60% and above ikawanikwa makandidati akawanda panogona kushavhoti ndopanozikoza kuti maerection atore nguva asitabudiko achipaana vanga vasina kuvhoterwa nayo ndaikumbisa kuti onai zviri kuita vanhu vari kuzama kuti atleast vakwanise kuti vandovhota vandorejista vavhote asi vakavhota imiwe mude kuvhota wacho mufanira kuva muina vanhu arikutaiza kuti tavhoterwa tiriko muzoona vanhu vangani kuti vanhu vamwe kuzira havafu vakaextenda tiri vanhu vemuzimbabwe hatisi takaextenda saka dai zagona nyaya yekutaurira nekubatana ingaidzakire kana munhu asikati kubatana nomwezi nani adrope ozotokondesa mamwe maerection achazouya sitorikuti vanhu vari kuvhiriridze zvido zvavanhu senemufuro chaizvo ndanakatogadzira kuti panongonzi kurejista ndomhanyawo ndonotore muri yaunotorejista asi dambudziko richavamuke kuti tonovhotera ani nekuti vanhu vari kukanyakanya vanokanya zvinobekukana ZANU PF yekuti ikazoona kuti oo munhu wakati wawina iri kutorera vhoti munhu yochipana vamusina kuvhoterwa saka ndozondaikumbira hangu vemaindependent vaya ikodzero yenyu zvenyu asi dai mambomira tambobvisi ZANU PF tozoona kumberi ukona kuti nguva ichipo kana mwari achitendera ndo mashoko andaikumbira kuti shuwa shuwa remekedza vanhu vanovhotera kuti murido kuvhoterwa hamusizvo kuti manhuangani umwe unokutembe Harare chete hauzikani kwamutare hauzikani kukadoma umwe unokuzikwa nemubvura wayo hauzikani kana kuchegutu kana ipi asi ngudondiri kukondesa chete kukanganisa vanhu ndaikumbira kuti handisi kuvatuka asi ndaikumbira kuti ho tinozviziva kuti mudenjere asi dai mambotivemukana panguva tibobvisa zvakanyanya kushanda nezanu pezi mozokondesawo pamberi avo makasununguka musikadzanyirwi pamwe toita chinja kumbire mutemo rengana nakawo nezvakawanda kana zvinhu zvanakawo ndozvandaikumbira hangu nanhwa vatiti ano kuzovhotera vacho vatipo vasati pedze simba zviri kuitika zvamunoona izvi ndo mashoko makuru mazhinji andinawo nazi
asika mukoma wezirai tumapato twacho tunopikisa uto turi kutsemuka tsemuka ndo turi kupaka vanhu makandidati kuti kuwanikwe kuchivapo makandidates akazvimirira achiti aiwa hatizi kubvumirana nezviri kuitika muMDCT hatizi kubvumirana nezviri kuitika muPDP ndo saka tabuda nepfungwa yekuti timbopindawo musarudzo izi tiri nhengo dzakazvimirira dzega
izvakanaka asi kana ukapinda kuri mp its better than tupinde chinzokukwidza ndi as a president because paupresident panoshuva kuti ushuwa shuwa munhu unongozikana mustriti yaunogara chete ndo chada kuzodi kuvhoti vane munhu uri kwamuzarabani vanhu ngavaonawo chero zvinhu zvavo zvaita zvakaoma chero isusiwo tinoda kuzikanwa tinoda kukanzira kwataigara tichatara taimboda kukanzira tichiri kuedu kwatakabarirwa asi unotoda kuti kana munhu asiotipo munhu anokwanisa kuti anozikana navanhu zvakanyanya ngaaenyeyi andimbozoona kana munhu kunehwinoano shuwa munhu azine maopportunity ezanu pefu chindendati bhora richitambwa munozwa bhora richitambwa kana maminutes achiri pekutambaanoberi vanhu havakani maorenji mukati kana kubuda mustadium echitadyiwa vanenge aitofunga kuti tinohwina tichashandikwa naza zenitokozo election yo mira saka zvichitwa kana nai makadida ikopera kana pa 4 zvandejeri wachiro zvikati ndoga ndona kuziva asinya kuti vanozope vane opportunity yekuzoshafa cha vangu pangu ndatovhotwa nekuda kuwanisa kuti ndaikumbira zvangu kuti vanhu wei wandai asi kupresenta kumusanyanya nokuti mokanganise zvinhu and nakaita sana sana vana ngoma vana biki vana 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 Mr. vati vana mura vanhu vava vangori veNBC kubva kare ende vanongotaura chinhu chimwe chekuti tinobvisa mupesa ndinoshayiwa chinhu chavanonga vabuda kuzotidai vachada vachiti totoda kushaya izvi toda kushaya izvi aita kuenda zvakati mugara kungori NBC makacha makaita nyima aisingoti vanhu achaku vaisingoti vanhu achavatevera vakashayiwa izvo vakudzwa kwachingati sheyana munhu chete vaingoti vachiti ndana amai mujuru na
Pezi saa ipapo mkoma Pezi saa
ipapo mkoma MDC ngangu ite munu wanche tipa iso kuda
ayo watinote nda nekupina mchirongo wa mkoma wezira ere gaitimbo tora wame baterere asi itinote nda shukuru ndi ndine chivimbo chekuti waka terera wanu wa muru kutaura nishwavo that was our listener Wezirai calling us from South Africa, obviously phone like South Africa, and joining us now is Itai Machakaire of the organization Zimbabwe Yadzoka. These people, these guys are really pulling out all the stops. They are pushing the envelope, going door to door, knocking and calling on people, begging, literally begging people to register, to vote, to register and vote in large numbers. Mkoma Machakaire ndi nomuga muchirai muchirongwa.
Makabi henu.
Ayo atinofara kana muchifarao.
Tirikufara yedu zvishoma nhamu chete ndoyanyanya kuZimbabwe.
Na nhamu ndeye munhu wese mukoma wangu.
Chokwadi.
Tell us more about your door-to-door campaign. How are you guys doing?
Tiri kufamba. Hatisiri kumira. Tiri kuti vatereri vanyatso kutanga kuziva nekunzwisisa. Ndechekuti ngavaregere zvavo kurohwa nehana. Ngavaregere kuda kuramwira munda makudo. ZANPF yaparara haisisiko zvachose tikatarisa misangano yekunge iri kuitwa nevamugabe vari kuti youth interface iyo tinoona kuti kugwanda uko ndokwakabva mumwe mutedzeri wemutungamiri wenyika wamunangagwa wakurwara masoko akabuda ko handisi kuti ndizvo kana kuti handizvo asi ari kungotaurwa wekuti vakaisirwa zvekudya poison zvikadii zvikadii izvozvo izvozvo zvikuratidza kuti kana zvinhu zvakadaro zvichiitika pamusangano uri kunzi uri kuunganidzwa wechidiki pane paine security panenge paine chii panenge paine chii zvikuratidza kuti ZANPF yabvadzanurana haisisiko chechipiri ndechehurongwa wemastend akanzi nevamugaba anofanira kupiwa mayouth metiri kufamba tichiita door to door tiri kuwanzwa wamwe wechidiki wezanupf wari kunyunyuta zvakanyanya kuti mastend aya takangonzwa kuti takapiwa mastend nemutungamiri wenyika asi takazongonzwa kuti nhinginangana chete ndo wakapiwa saka wakapiwa wacho ivavavo ndo vachavavhotera saka zvikuratidza kuti ground reopposition riri kugadzirisika zvakanaka chaizvo chaizvo saka vanhu ngavaregedzezavo kuora mwoyo ngavaregedze kufungidzira kuti ichiri zano yataiziva kare iyai
asi mukoma Machakaire opposition yacho ndeipi sezvo patichiona kuine bata murefu bata mupfupi MDCT kwana PDP uko zvinhu hazvina kumira zvakanaka opposition yese hapana chiri kufamba hazvina kumbosiyana nezviri kuitika muzanu PF kakurisana kuripo
ndingade kuti ndiregere kuva mutauriri wemaopposition ese, asi chokwadi manje tiri kunzwa isusu tiri kutaura nevanhu vari paground. Vanhu vanenge vachiita zvekuita bata murefu bata mupfupi ndevari kumusoro uko washoma shoma, zvavari kuita izvozvo izvo hazvisiri kumboaffecta vanhu vari paground. Chimwe chendoda kuti maopposition political parties aziwe ndechekuti 2018 approach yacho yakati siyanei nezvakaitwa dzimwe sarudzo dzose dzekumashuroko, nechikonzero chekuti mune macivic organizations awanda, macitizens awandisa ari kupinda muvanhu achitaura nevanhu achionesa vanhu achivaudza zvinhu zvechokwadi kuti isusu tisiri kutambudzika, kwete matop politicians. Vanhu vari paground, vanhu vari pasi ndo vari kutambudzika iwavo. Saka isusu tiri kunyatsotaurira vanhu iwavo chokwadi chokwadi chekuti zvine zvichiitika kumusoro ukwezvo siyanai nazvo. Muvengi wedu isusu iZANU PF naRobert Mugabe, avo vamwe vese avava zvimwe zvese izvi hazvina kana nebasa. Isusu tiri kudzidzisa vanhu kuti rejistai kuvhota. Kana marejista kuvhota, moenda kundovhota. Kana mavhota, chiregerai kuita zviya zviya zvokuti ndangopedza kuisa X ndobva ndaenda kumba. Ngandimire, ngatimirire sevanhu, as citizens, not as politicians. Tichitungamirirwa zvedu nemapoliticians, asi tiri kutora simba kubva kumapoliticians tichirisa kuvanhu, kuti munhu umwe naumwe anyatsonzwisise kuti ndiye ane izwi rekupedzisira rinoita kuti ZANU PF ibve pachigaro. Saka shoko irorero riri kunyatsa kutambirika zvakanyanyisa chaizvo chaizvo, zvekuti zvetingade iri kutaura zvimwe zvinogona kunge zviri kuitika kunana PDP kunana MDCT kumusoro uku hazvina zvezvinobatsira, hazvishanduri pfungwa dzevanhu. Isusu tiri kuonesa vanhu. Uyezve chimwe chendoda kuti vateereri vazive ndechekuti tiri rimwe boka remacitizens rinonzi Zimbabwe yadzoka. Tiri kuti vanhu mapoliticians ngavabatane, we are advocating for a grand coalition. Zvekuti 7 mapolitical parties aya akabatana musuya hatisati tati zvaita, tichiri kutoramba tichitongotaura bedzi kuti batanai, rambai muchibatana. Ende iyoyo meseji yekuti kubatana iri kugamushirwa. Tasiyana manje tasiyana nemapoliticians ekuti munhu anoti handiendi pamusangano uyo nokuti ndiwe bato rezvakati. Isusu tiri kuenda, hatina bato rezvematongerwo enyika retinenge takamirira. Saka tiri kunyatsowana mukana wekusvika toti gogogo ipamba, ndireti kuti door to door, haisi yekufungidzirwa kuti kudii. Gogogo itonzi svikai togara pasi.
Thank you there, mukoma Machakare. Ndimbombatai muromo, ndimbotora mutereri before I go to Reverend Ubabu Hussein Spanda. Rambai muri parunhare, mukoma wangu. Ndimbotora mutereri vagogode kuSouth Africa. South Africa iri kupisa nhasi. Mapina muchirongwa, mukoma gogode.
Ndinofara vaZulu makadii.
Aiwa, ndivangomo vazulisa mari yangu asi ndiri bo hangu.
Tinofara nechirongwa chamunoita, asi mashoko angu anga ari okuda kukurudzira munhu wese unongonzi muZimbabwe kuti ngatinyoresei kuti tivhote. Kana tanyorosa kuvhota, toenda nouwandu hwedu tonovhota. Tobvapo, ini ndaa ndichida kukumbirawo kunana mai Makarau kuti vagadzirisewo nyaya yekuti vediaspora voting izvi, nokuti tinofanira kuvhotawo. Nekuti ini rinonazi kuti panogona kutinetsa nechikonzero chokuti tinovhotera kumusha, nechikonzero chokuti tikaona nyaya yatataura nezvayo nezvireya kuti mabhazi aarigona asatenderwa kufamba manheru akufamba masikati, zvinoreva kuti izvozvo ndeimwe nyaya inogona kuta kuti vanhu vashatirwe kuti urai ndopedza 2 days ndiri muzhira yekuti ndiinde kunovhota. kona kupedza futi nguva yekuvhota chimuchina chida kuvhota saka isi tachikumbira kuno kudiaspora kuti vatipo kana wekuvhota tiri kuno tovhota ma
Hazvimboitiki izvo vagogode vakazvitaura very clear hurumende kuti hapana inonzi diaspora vote kana uri kudiaspora uchida kuvhota uchida kuvhota musarudzo zvinouya enda kuZimbabwe pachavhoro achirongwa chekunyoresa unonyoresa uri ikoko uzodzokera zvekare kuZimbabwe kunovhota nezuva resarudzo saka moita izvozvo zvekuchemera kuti mubvumirwe kuvhota muri kudiaspora hazvibviri hurumende yakataura kudhara
zvaangofanana nekuti chero tikaenda tikanovhota koko tikatonyesa kuti vhotei nguva yacho yekuvhota yasvika pane zvinhu zvakawanda zvinogona kudzivisa kuti munhu usvike nguva yacho sokungoti vanogona kuisa operation yekuti bhodha harikurosi kana kungononoka pabhodha paipa wosvika vanhu vavhota saka zvinozoreva kuti tinoti tina kutongovhota tinononyoresa hongu tinoda kunonyoresa tinononyoresa asi ndonyaya dzinogona kutikonesa izvozvo
aiwa tinotenda mukoma gogode asi don't be pessimistic pachavhura chirongwa endai munonyoresa pachaitwa sarudzo endai zvekare munovhota ikoko don't be pessimistic handidi
kuinda ndotida kuinda zvakutinovhota chako
ok aiwa tinotenda vagogode nekupinda muchirongwa chedu nhasi
orait tose ngatindotinonyoresa kuti vhote nyika yedu inake
ndizvozvo thank you there that's gogode calling us from South Africa and in the words of George Jean Nathan bad officials are elected by good citizens who do not vote George Nathan wake wakhuluma kena ukuthi abakhokheli abavi baketwa izizalwane zamazwe izakhamizi ezingavotiyo ngakho nxa ungafuna ukukhetha abakhokheli ababi hamba uyebhalisa njalo uvote kukhetho oluzayo isithathe umlaleli njalo ngingakayi kureverend Spanda silo Ncube eBotswana kunjani mnumzana Ncube ye kunjani khona ngapho ba yindaba
kunzima kakhulukatesi inedu tingadaka sidiki mukuthi kuvonke lava fanele kutolete lapha vawona vabulalana labantu lapha ematswalini lapha vahamba zokwazana labantu
ngavafana vecholojo
e lavoana vantu vakona kunzima
vakhona eli vavambileyo lavona ukuthi ngavecholojo Ncube kumbe uyacabangela
ngavantu esivaziyo isifuta sivazi
yeba kithi into embi kakhulu leyo kodwa ngena ke singeneleke kuhlelo ngathini ngendaba yalamhlanje
lapha nje sikhuluma ngamavoti lapho kusabantu singayenza njani ukuze sikwanise ukuthi siyekhetha esibafuna
yebo ba
uthi ubone ngilalo idololwano lwama-opposition anganafuna ukusikheka mina rami bengikhulekele ukuthi abantu laba ngabanjani ngabo bayabambana baze bayijike esimeni sokuthi balungise sifanise ukulungise ilizwe sihlangene so uthupho lokho nakuthini kathesi thina sikhangela labo abaphumayo asikhangeli amakhanda amaphathi wona ukuthi aphatha njani laba abantu abasuka labo phansi ngathi ngafanisa ngendlela leyabo e-MCCC mina ngokwami ngase ngasola phambilini khonaphana ukukhethwa kwabo othamisa labana ukuthi sekungani sibe phezulu kwalaba abantu abavele bathi umakhufa wavele babengahambi ingu-vice president angithi khonokhana kuyaphambanisa kakhulu ngoba awungeke ukuthi usuke lo muntu kathana sivela kathana uthi sibone ukuthi lapha sekuhambe isikhathi esikhulu sidinga abanye abantu sikuqalisa ukulahla laba abantu ovele kade ufika labo kathana yikho kuzayenza abantu bavele kathesi sihambeni amakhanda singamasekeli wemzisi ukuthi singaba esiyakuya ngani njengathi thina elusinto emandebeleni yabona ungani bonke dababantu ababakhetha babakhetha kuphela kuyikuthi kube ngumfikisha ukuthi amaNdebele azo umthetho lo muntu osimele lapha kathesi nakusenza nje sokuyikhukhonukwana okukuzana uPF kwabomfo kwabaphongobe kwakuphela kusesi zathini kathi lathi amaNdebele silani silabameli bezele bengalala ngayo so khonukwana abakunanzelele bakudingisise ukuthi okufuse intshinje yazi yabahitha yikuyini.
Asitshe khonapho mnumzana Ncube, isikhathi sesambile sigqibe uhlelo lapha, kodwa hayi siwuzwile umbiko wakho baba, siyabonga. Uncube ubesishayela-ke ucingo kwele Botswana, uyakhala ngamatsholotsho, ngabafana betsholotsho ukuthi bayamotsha kwele Botswana ngale badala yonke inyakanyaka. Bayaganga ngoncubeke lo eseBotswana. It's 4 minutes before the top of the hour, so let's wrap things up. Back to you, Reverend Spanda, and you have I'd say 1.5 minutes before I give it to Machakaire to close. Zach has not said yet when it will commence the voter registration process. And there is a feeling among many people that they are running behind schedule. What's your take?
Yeah, well, I think time is of essence. But what is important will be that they must get all the necessary kits that are needed in terms of the numbers. And also, I'm made to understand that even if they close the days that they would have taken going out in each province, they will still give time for people who come and register afterwards. So I think what is key is let everyone go out there so that we flood the whole place with people wanting to register. And if need be, let us prove that they need more days, more weeks, in order for them to register all of us. But let's go out in our numbers, and we'll urge every church leader to pass on this gospel, this message, to their congregation.
Thank you there, Mfundisi Siyabonga. Mkoma Machakaire, can you wrap it up for us? You have 1 minute. What's your last word?
Yeah, tiri kuti maZimbabweans ande tinovota ande tonyoresa kuvota ande tinovota tichibvisa ZANU-PF. Uye yambiro ndiruda kupa kumapoliticians ndeyekuti 2018 election is not about personalities, it's not about fulfilling my personal egos. Inyaya yekusunungura wana weZimbabwe ari kutambudzika. Saka ndikampena chero ani zvaka anenge achida kurwisana nekubva kwaMugabe zvakasimba semacitizens eZimbabwe. Saka ngatibatanei, tikabatana tinokunda, tonyoresa kuvhota, tondovhota, tochengetedza vhoti yedu, topinda muZimbabwe itsva.
Zimbabwe yadzoka. That's Itai Machakaire there of the organization Zimbabwe yadzoka. Tinotenda mukoma wangu. You also heard from Reverend Useni Spanda of the Christian Alliance, as well as from Maureen Kademaunga, coordinator of the organization Women for Women Zimbabwe. And again, I'd like to end the show with the words of American editor, revered editor George Jean Nathan, and to paraphrase, who once said that bad leaders are elected by good citizens who do not vote. Kuchoke uGeorge Jean uti yena abakhokhela babi bakhethwa ngama citizens amahle angavotiyo, hanzi naba George Jean Nathan. Vatungamiri vasina maturo kana kuti vakashata vari kusarudzwa nemacitizens asingavhoti. So let that not happen with us, Zimbabwe. It's a good night from me tonight. I'm your host, Tungamiri Nkomo. Let's meet again next Tuesday. Good night.